Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 4/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reHigh Court rinorasa chikumbiro chenhengo 23 dzeCCC dzakadzingwa muParamende navasengezo Chabangu. Zanu PF inoita sarudzo dzemaprimary elections kutsvaga vachakwikwidza muzvigaro zvakadzingwa nhengo dzeCCC. Chakupai zvabuda mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court rarasa chikumbiro changa chakwidzwa kudare iri nenhengo dzeParamende 14 pamwe nenhengo dzeSenate pfumbamwe dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC chekuti rirase kudzingwa kwadzakaitwa muParamende navasengezo Chabangu avo vari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC. Mutongi wedare Justice Munamato Mutevedzi varasa chikumbiro ichi vachiti tsamba dzekudzinga nhengo idzi dzakanyorwa navaChabangu kumutauriri weParamende vaJacob Mudenda pamwe nemutungamiri weSenate amai Mabel Chinomona dzinogutsa chikamu 129 chebumbiro remitemo. Izvi zvaikureva kuti sarudzo dzekutsiva zvigaro zvenhengo idzi dzakatarwa kuti dziitwe musi wa9 zviita gore rino dzave kuenderera mberi. Nemusi wechipiri 7 mbudzi dare renomination court riri kugara richitambira mazita evachada kukwikwidza musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta ranga richimirira vaChabangu kudare vaNgovani Stole kuti tinzwe kuti vatambira sei mutongo uyu.
Zvabuda mudare nhasi inyaya yatagara tatsikidzira kuti chabuda sezvairi because muswa 2 November maapplicants votine kuSenate nekuParliament vanga vachinja nzira yavanga vachitaura nezvayo kuti ivo havasisina kutsamwa nemabatiro akaita president of the senate naspeaker of parliament saka vhere tagara tatisati tichioziziva kuti hapasina nyaya.
Saka kubudirira kwaita nyaya yavaChabangu kana kudivira vaChabangu mudare zvaakurevei tichienda mberi?
Zvakureva kuti secretary general anotozikanwa muCCC ndivachangu naizvozvo zvakureva kuti going forward kana kune marecords achaitiwa anoita nasecretary general azitotozikanwa.
Munotarisira chipikisa mutongo wabuda wapiwa nedare?
Well, vane constitutional right kuti vadaro but ndozvatinoti nechirungu is a total exercise because that judgment is as clear as the sun rising from the east.
Saka imi segweta ravaChabangu zvinhu zvamungataurira nhengo dzebato reCCC nekuti tiri kuona kune kusawirirana kana kupesana mubato iri pamusoro pedanho rakatorwa navaChabangu.
I think in my honest opinion they could have handled this thing differently. Arrogance haizobatiri munhu. Ivo kana vari CCC ngavagare nemusecretary general wavo vakagara nasecretary general wavo vonzwisisana kuzoti iwewo wakutora diri ivi uchituka uyu hazikubatsiri.
Havanga vari gweta riri kumirira vasengezo Chabangu mudare vaNgovani Stole vari parunare kubulavai neStudio 7. Asi mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti sebato havasi kutambira mutongo uyu sezvo kusina akadzingwa mubato ravo kubva muParamende.
Isu hatisumirana nejudgment of the High Court nemhaka yekuti CCC yakataura iyo and we continue to state this fact kuti isu seCCC hatina nhengo dzedu dzeParliament kana makansela atakarikola nochi mchomtanga chechipiri nechekuti isu se-Triple-C hatina a position inonzi Secretary General nemunhu amuri kuona ari kuti iye ndiye Secretary General webato re-Triple-C. Number 3, isu se-Triple-C tiri kustarta the judgment so that we are able to communicate nema citizens neruzhinji reZimbabwe kuti what is the course of action yatiri kutora both politically and legally.
Saka matanho apa hamuchatora sebato re-Triple-C.
Tichaita misangano yedu ye-Triple-C sebato nema stakeholders ese kuti wirirane on the proposed course of action kuti ruzhinji reZimbabwe ruzive kuti tiri kufamba sei, tichaita sei on account of my violations akapuroklemaisa katara, and we emphasize the fact yekuti hakuna vacancy. Saka haufani kuitwa by-election nekuti Triple-C haina kurikola munhu, hapana munhu akashaya. Saka the by-election is born out of an unconstitutional act.
Zvinosiya papi chimiro chematare munyika?
Izvi zvinoita cast a dark cloud on democracy in Zimbabwe and the respect of rule of law. Zvinenge zvakuratidza kuti Zimbabwe ine dambudziko. Ndo zvatakataura mungatarisa sarudzo maitiro adzakaita, mungatarisa nyaya dzeviolence dziri kuitika. All this cast a dark cloud on our democracy senyika.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, bato reZANU PF ratoita sarudzo dzaro dzekutsvaga vachakwikwidza musarudzo dzemabyelection mumatunhu ane nhengo dzeTriple-C dzakadzingwa muparamende. Kuti tinzwe mafambiro aita sarudzo idzi, tabata mushandi mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Ichokwadi zvara nhasi kunzvimbo dzine mabyelection, isu sebato reZANU PF tine nzvimbo dzatiri kuita maprimary election nedzimwe dzinenge dzakamira munhu mumwe chete adzopasina kuzoitwa primary election. Isu tiri bato rinoremekedza demokrasi, rinoremekedza zvido zvevanhu. Saka ni tiri kuita maprimary elections edu ari pajekerere, ari pachena, anoratidza kuti isu tiri bato rinoremekedza zvinenge zvichitaurwa neruzhinji rweZimbabwe.
Zvichabuda musarudzo idzi zvinotarisirwa kuziviswa riini vaMarapira?
Isu sebato reZANU PF tinogara tichiita izvi, saka hatitarisiri nguva refu pakubuda kwemaresults ekuti makandidati achange akunda achimirira bato pamabyelection anouya vhiki rinouya ndivanani. Tinotarisira kuti nhasi namangwana ndo mazuva atinenge tichizivisiwa vakunda mumaprimary election.
Vanga vari mushandi mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vasimuka munyika nhasi vachienda kuLuanda kuAngola kumusangano weSADC wevatungamiri wenyika dzemudunhu rekuChamhembe kuAfrica. Musangano uyu wakamboitwa nemusi wechipiri asi unonzi hauna kupera nekuda kwezvikonzero zvainge zvichinangana nemishini yaishandiswa pakuita hurukuro dzemusangano uyu padande mutande. Hatina kunge tanzwa zvabuda mumusangano waitwa nhasi uyu panguva yataenda pamhepo. Apo hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi, mauto emuchadenga eIsrael anonzi nezuro akabhomba motokari inotakura varwere kana kuti ambulance inonzi yaishandiswa kuburitsa vakakuvara kumaodzanyemba kweGaza. Hurumende yeAmerica yakatara Hamas sechikwata chematororo. Kurwiswa kweambulance iyi kunonzi nebazi rezveutano muGaza iyo iri pasi peHamas kwakasiya vanhu gumi nevashanu vafa, vamwe makumi matanhatu vakakuvadzwa. Asi mauto eIsrael akati motokari inotakura varwere yakarohwa iyi yakanga yazivikanwa seyaishandiswa nechikwata cheHamas kutakurisa zvombo pamwe nemauto echikwata ichi. Mukuru weWorld Health Organization vaTedros Adhanom Ghebreyesus vakati mumashoko avo padande mutande vashamiswa zvikuru nemashoko ekuti kune kurwiswa kwemaamburenzi ari kuburitsa varwere kubva muGaza.
Mukusiya nezvenyaya iyi tabata chizvara cheZimbabwe vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni.
Tarisa kuvarwere zvinosiya varwere vari munjodzi kutarisana nerufu chaibvo nokuti kana motikari dzinotakura varwere zvisinei kuti vange vambori varwi kana munhu atokuvara achitakurwa nemotikari dzinotakura varwere maambirenzi anenge atova pasi pekuti anofanira kunge achibatsirwa kuti ave neupenyu marwadzo anyaradzwe kukuvara kwaanenge aita kuchirapwa nechimbi chimbi.
Zvinosiya papi vari kukuvara muhondo iyi tichiona kuti yave kukuvadza vanhu vasinei nechekuita nayo.
Tinoziva kuti zvakatora nguva yakareba kuti pave nenhaurirano pakati peAmerica, Israel, Egypt nedzimwe nyikawo dzekumiddle east ikoko dziri kubatsira kuti pave nenhaurirano kuti pazova nechibvumirano chokuti vakakuvara muGaza vari kutadza kurapwa vaende kunorapwa kuEgypt. Saka zvinosiya varwere vari panjodzi. Zvaakureva kuti muGaza Strip hakuna nzvimbo kunganzi kuri safe.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica neStudio 7. Hurumende iri kukurudzira vechidiki kuti vapinde mune zvemabhizimusi ichiti ndiro donzo rebudiriro yezvizvarwa pamwe nenyika. Izvi zvakataurwa nezuro negurukota rezvekuwandudzwa kweumhizha nebudiriro vaPaul Mavhima avo vakanga vakamirira mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi. Pasmon Glovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi avo vange vakatarisirwawo pakuvhurwa kwemusangano uyu vaMavhima vakati vechidiki vanofanirwa kuita zvemabhizimusi nekuti ndipo pane pundutso yavo. Vakatiwo zvigadzirwa zvose zvinoshandiswa munyika zvinobva kune vemabhizimusi.
The primary skill that we need to develop is entrepreneurship. In business is where the goods and services.
Mumabhizimusi ndimo munobva zvose zvatinoshandisa munyika, saka makakosha chaizvo.
Asi vamwe vanongora nezveupfumi vanoti kana mishoma zvikuru yekuti vechidiki vapinde mune zvemabhizimusi kana zvichienzaniswa neuwandu hwevechidiki vari kushaya zvekuita. Chizvarwa chekuSouth Africa chine mukurumbira mudunhu reAfrica munyaya dzekupakurudziro kuruzhinji padandemutande vavhusi tembekwayo ndivo vakataura semuenzi anoremekedzwa kana kuti keynote speaker. Vatendekwayo vakakurudzira vechidiki kuti vashande nesimba uye vatsvage nzira dzekusimudzira mabhizimusi avo vachiti vatengi vanofanirwa kukosheswa.
It's about getting to the customers, not making the best product.
Kunyange zvigadzirwa zvenyu zvakanaka, munofanirwa kuvandudza nzira dzekutengesa nadzo.
Mumwe wechidiki akapinda ugungano iri ndavatokumo mapurisa vanove mumiriri weZimbabwe United Nations Association avo vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru kune vechidiki.
Sevana veZimbabwe sema youth we are looking forward kudzidziswa nekutanga mabhizimusi nekuti we've recently seen that in Zimbabwe we need to be self-empowered in order to make it.
Mukuru wesangano remai African Child Youth Development Organization, Mozare Vimbai Butau, vakati vechidiki vanofanirwa kuda nyika yavo vorega kuita rusaruraganda kuti vakwanise kuita mishandira pamwe.
Patriotism is you, not allowing the people to speak.
Zvakakosha kuti tide nyika yedu, saka ndinokurudzira vose vechidiki mumabhizimusi kuti vadaro vashande vose.
Vechidiki vakawanda munyika vanokurudzira hurumende kuti ivaonese mabasa kuti vawane cheuviri. Vakawanda vanotiwo upfumi weZimbabwe hauna kugadzikana, izvo zvinoita kuti chikamu chezvemabhizimusi chivaremere sezvo vachiedza kutanga makambani avo. Gungano iri rakapindwa nevechidiki vanodarika chiuru chimwe chete vanosanganisira vadzidzi vezvikoro zvedzidzo yepamusoro pamwe nevanoita zvemabhizimusi akasiyana siyana, uye rakarongwa nesangano remai African Child Youth Development Organization nedonzo rekupamikana kune vechidiki kuti vagoverane mazano akasiyana siyana kusimudzira mabhizimusi avo. vamwe vakapinda musangano uyu vanosanganisira muzvina bizimusi uye ari muimbi wenziyo dzechitendero mudiwa Hood pamwe nemuimbi wechidiki Nati O. Sangano remai African Child Youth Development Organization rinosimudzira mabasa evechidiki pamwe nekuvatsvagira mikana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Loveness Mainato, mutungamiri wesangano reAlbino Charity Organization of Zimbabwe, iro rinoshanda nevanorarama neusope. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti sangano renyu rinobatsira sei vari kurarama neusope.
Sangano ratinobata tiri, sangano randakatanga, rinoAlbino Charity Organization of Zimbabwe. Riri sangano rinoona marinde nemararamiro akaita evanhu vane usope vatinoti maalbinos.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga sangano iri?
Aive matambudziko andakasangana nawo pakubatsirwa sandakaita vana vane usope. Ndine vana vaviri vane usope, mukomana nemusikana. Saka veukama hwekuzinza remurume wekokumurume havana kugamuchira zvakanaka. Vakaona kuuya kwevana vane usope mumhuri zvinechitemerwa. Vaiti pakavanounzenza vana vakazarwa nemunhu aiita zvechipambi uye vakava nokufungira zvakasiyana-siyana kuti havangadai vasiri vana vemumhuri. Saka ndakabatana nevanhu vakanga vane vana vane usope muchibvunzo kuti vairaramawo sei. Ndobvakaona zvakakodzera kuti titange sangano rinobatsira vanhu vanenge vasangana nevana vane usope kubva patinoti pachirungu magrassroots level kuti titangire pasi pasi kubata background yevanhu vane usope tichidzidzisa vanhu kuti zvinomborerei kuti mwana auya aine usope mumhuri.
Pari zvino zvii zvamungati zvimhinga mupinyi zvamuri kusangana nazvo zvamungadawo kuti veruzhinji vaziye nezvazvo?
Tambudziko hombe rakuvisangana naro kushomeka nekushayirwa kwemafuta anoshandiswa nevanhu vane usope, kudzivirira mirazvo yezuva inenge ine ukasha paganda ravo. Pachirungu tinovati masunscreen lotion. Mashoma zvikuru munyika medu nekuti vanhu vane usope vakawanda. Takatarisa nenhamba inoita zviuru makumi mana pari zvino nekuti vana vane usope vari kungozvarwa vakawanda. Saka nokuda kweizvozvo kuti nhamba yakakwira yevane usope mafuta mashoma idambudziko ndiratiri kusangana naro. Zvakare vari kuwirwa nedambudziko regomarara ratiti pachirungu skin cancer. Mamiriro ekunze asanduka zvachose. Saka vanorwara nedenda rekenza vari kuwanda. Isu tisina chekufambisa, hatina mota pakuvatakura kuenda kuchipatara. Matambudziko makuru chaizvo chaizvo. Uye tiri kuona kuti kurwisana kwemudzimba nekuda kwokuti vanhu vanenge vaine usope zvavanoda zvikwanisiro vachinzi zvinodhura votanga kurwisana mudzimba, varume kana vakadzi, poita mhirizhonga kuri kuwanda gender based violence. Saka toona kuti vadzimai madzimai vachiri kushungurudzika zvakanyanya nekuda kupomerwa kunzinzi werukunza dambudziko reusope. Uye vana vane usope vari kusangana nematambudziko ekuti havasati vavekunatsogamuchirika zvakanaka nevamwe, vachiri kupiwa madzita emadunhurirwa ekusekwa aya. Saka ndiyo matambudziko atiri kusangana nawo nekuti tine basa zvikuru rekudzidzisa vanhu kuti havave nepfungwa dzakanaka maringe neusope.
Kune vamwewo vakateerera vari kurarama neusope, ndeapi mazwi eshingiso amungavapi?
Ini ndinovashingisa vane usope ndichitaura kuti zvatakasikwa naMwari tiri ndozvatiri. Hakuna akambonziwa unoda kunge wakamira sei. Uye zivai kuti imi mukapiwa zvikwanisiro mune mukana wokuita zvihombe kupfuura vanenge vachitiseka. Munoita zvakanaka kana kutopfuura zvisinei kuti mune usope. Mutori vanhu, munhu munhu. Saka ivai neushingi nekuda kweza muri munhu wese mufananidzo waMwari.
Vanenge vachida kushanda nemi vanokuwanai papi uyezve zvii zvamu mungati muri kutarisira kubva kune veruzhinji vangada kubatsira.
Pane Facebook page inonzi Albino Charity Organization of Zimbabwe. Tine Twitter zvakare yakanzi Albino Charity Organization of Zimbabwe. Ne Instagram Albino Charity Organization of Zimbabwe. Tirikuwanikwa tiri kuzengeza for murodhi inonzi Nehanda Road.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Msanganya huye, ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous, iyo zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu wa lives chatinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu. Nhasi tichitarisa kusavirirana kunonzi kwave musangano revashandi reZCTU zvichitevera danho rinonzi rakatorwa neGeneral Council yesangano iri rekumbomisa kuve nhengo mutungamiri weAtuz vari mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure. Studio 7 yakaedza chose kunzwa divi reZCTU panyaya iyi, asi munyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatakavatumira svondo rapera. Ngatinzwei hurukuro yataita nemunyori mukuru werimwe sangano rinove nhengo yeZCTU reZimbabwe Bengers and Allied Workers Union vari nhengo yeZCTU General Council vaPeter Mutasa.
Tiri kuona zvatanga tisati tamboona musangano wedu weZCTU, uye tiri kukatyamadzwa zvikuru nedanho iri riri kutorwa nevari kutungamira ZCTU rokuti munhu ataura achimirira vashandi zviri kutsigirwa nevashandi sezvakaitwa naObert Masaraure, zvekuramba udzvanyiriri munyika ino, zvekuramba corruption nombimbindoga, zvekuramba kumbudikidzwa kuita kodzero dzevashandi, uye zvekuramba zvekuti munyika yeZimbabwe yakasununguka vanhu vave vanosungwa vasina mhaka sezvakaita ana Jobo Scala naNangari Bvume. Ndonyaya dzakarambwa navaMasaraure vachimirira musangano weCrisis in Zimbabwe Coalition. Unova musangano wakafomwa neZCTU nemamwe mapaziwo akazvimiririra kuti utaure nyaya idzodzi. Saka tinoshamisika kuti ichi chinhu chingadzingirwa munhu here, nokuti pane zvose zvavakataura hapana kana chimwe chete chakanzimanyepo. Takatoshamisika tichiona vachidzimirwa mike, vachidzimirwa maspika munhandare, kudzamara vashandi vapopota kusvikira vadzokazve pakunotaura.
Tingati here ndodanho reZimbabwe Congress of Trade Unions? Tingati here masangano yese akawirirana ari muZCTU kutora danho iroro?
Chatinoda kunyanya kuzivisa vazhinji nevashandi kwese kwese kuti iri harisi danho reZimbabwe Congress of Trade Unions General Council. Ndaivamo mumeeting iyoyo hatina kuwirirana. Paconstitution yedu kana musina kuwirirana panofanira kuti pavhotwe. Hakuna kuvhotwa. Saka idanho riri kutorwa nevashoma vanewo zvavo zvavari kutsvaka nenzirawo dzavo dzavari kufamba nadzo.
Matanho api amuri kutarisira kana kuronga kutora panyaya iyi?
Isu weZimbabwe Banks and Allied Workers Union takatoramba muGeneral Council imomo tikavazivisa kuti izvi hazvifani kuitwa, nokuti harisi donzvo revashandi rekuti munhu ataura chokwadi ambunyikidzwe, asi idonzvo revamwewo vanotova vanodzvanyirira vashandi vari kunze kwemusangano wevashandi. Izvi bedzi zvinoitwa kuti zvifadze hurumende iri kutonga, asi zvichikanganisa nekumbunyikidza kodzero dzevashandi. Saka isu takazviramba, asi hatisi tega. Kune masanganowo akaita seMining Workers Union nevamwe vakaita seClothing vakatonyorawo vechiti tinoda kunzwisisa pamusoro pechinhu ichi kuti General Council yakaita here nemazvo, uyezve chii chakonzera kuti munhu ataura chokwadi chiri kudiwa nevashandi anzi anosuspendwa. Saka pari zvino takamirira tiri kungoona kuti varida kuenda nokupi vachiita sei, asi takavanyorera tichiti tinoda kuti tiziviswe kuti chii chiri kutora nzvimbo. Nekufamba kwenguva, kana zvisina kufamba zvakanaka tichange tichizivisa mangwe matano atichatora asi pari zvino tirikungozivisa vashandi veZimbabwe kuti musangano wenyu uri kudaini kuti muudzivirire zvinhu zvaakuitika musangano atichazvinzwisisa
tiri kuona kuti vamasaraure vakanzi vange vachipadivirawo pane zvakatora nzvimbo musi wa 1 May kudziva resekwa imiwo sesangano muri kukurudzira here kuti vange vachipawo divirawo kuzcitu
izvi zviri kuitika zviri pachena kuti haisi donzvo revashandi asi kune vamwe vari kuda kumbunyikidza musangano wedu vachiuitisa zvaitwa mimwe misangano yatinoona inoiswa muhapwa nevatungamiriri kana kuti nemapato ari kutonga saka hatina chatinokurudzira vamasaraure kuti vanyore kuzcitu nokuti vakadaro vanenge vakutodignifya chinhu chisina kana nematuro
chiitiko ichi chinosiya papi chimiro chezimbabwe congress of trade unions semusangano mukuru unomirira vashandi munyika
musangano wedu wezimbabwe congress of trade unions unozikanwa pasi rose nemunyika muno kuti ndo musangano kwemakore mazhinji kwazvo wakamira wechimira pazvokwadi wechiudza hurumende wechiudza vanhu vose navatinoshandira chokwadi uchiramba nekudzivirira kumbunyikidzwa kworuzhinji ndo musangano waizikanwa kuti kana kukwikwidza kwemaelection kusina kubatwa zvakanaka ndo waitomira pamberi wechiti zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe munyika muno ndo waitaura nyaya dzerunyararo ndo wairamba kumbunyikidzwa kwevashandi zvinova ndizvo zvanga zvichisumudzwa navamasaraure tiri kunyara zvizhinji kuti chii chaakuitika nemusangano wedu
munyori mukuru wezimbabwe vari nhengo yezcitu general council vapeter mutasa vari parunare muharare nestudio 7 munhau dzemitambo apo manika diamonds yazviomesera mushure mekurohwa neshesha munhasi masikati chikwata chiri kutungamira castle lager premier soccer league chengezi chiri munzira kuenda kuhwange michael kariati anotipa nyaya iyi
Manika Diamonds yazviomesera apo yarohwa neshesha 2-0 nhasi masikati munhandare yebhata Manika Diamonds yacho yabva yabatwa pamapoints makumi mashanu neFC Platinum iyo yashanya kubhulawayo ndokunorova Chicken Inn FC Platinum iyo inorairidzwa naNomeni Mapeza ndiyo ine mukombe uyu muhange mangwana chikwata chehwange chine nhoroondo yakasimba yekurova zvikwata zvine mukurumbira pasi rese chiri kusangana nengezi iyo iri kutungamira gungano iri mubati wepagedhe wengezi chan marion anoti chishuwiro chake kuti vatore mukombe weleague newechibuku super cup uyo vari mufinari yavari kusangana nedynamos musi wa 3 zvitsa
zvinozikana iyi season yenyu is a winning season yekutifaiti kutore zvese tekutora dzese chibuku vaivhosenechi neleague and zvinotoitika as long as we keep on praying and fighting and fight for one another kutora zvese napekisopasi
asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaoliver musongoro vanoti ngezi haisi kuzoitirwa nyore nekurova hwange nekuti mutambo uyu wakaoma
matimu yese ari kutamba saka kuti tizive kuti tinohwinaka pakaoma vese vari kutamba ende vese vari kutambira kuhwina futi hapana kuda kuchiyo
dynamos iyo iri pachinhano chechina nemapoinzi makumi mana nemapfumbamwe ine mutambo munational sports stadium mangwana neblack rhinos mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi green fuel 1 blue chiefs 0 Simba Bora 1, Herentau 0. Asi mitambo ichange yakati fararira nyika yese mangwana kusanganisira uyo uri Baba Field Stadium pakati peCapes United neHighlanders. Asi mumwe mutsigiri weMagri Machine vaMatro Matonzi vanoti chikwata chavo hachisi kutamba zvakanaka nekuti murairidzi wavo Lloyd Chitembwe ari kutambisa vatambi vakwegura.
Gara kwaipindwa ane zvikundira tinoti vapana zviyazviya ndichiona izvi tainakirwa nebhora ravo nablack team kwacho ichakabvao vaitsvinza vapana kwozoita charles mulauri aitambisa vapana tichiona zvinyuwana ikona tichikuona zvinyuwana ndo nyaya iripo kunyanya iyo
yadha iyo iripatambo zvekare iri kubvara mitambo yesvondo rino nemutambo muBaobab Stadium neZPC Kariba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemire ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda ba ku VOA Ndebele.